vanoita nezvekutira machiremba ese pampiri atoti iwo haachadi kushanda nekuda kwekuti takaengeja government musi wa23 January tikaonyorera petition yange yasainwa ne97 signatories. Vakapindura tsamba yanga iri very vague yekunzi we are still working on it on every point that was raised. Musi wa5 February takanyorera minista futi imwe tsamba yekuti aiwa maanza amakatipa patakakumbira papetition pakasaina vanhu 97 musi wa23 January ka hatikunyatsowirirana nezvinhu zvataida kubvunza. So to that effect tikutodedzerawo kuti kana musina kuaddressa nyaya dzekuti the safe thing mapatients haafaniri kuwanikwa ariwo ari kutobuda muchipatara nyero maprescription obva anonotenga madrugs is an abuse of the taxpayers' money. And then the second thing, my patients are funding to ask me as a doctor, and I would my machines. I think patients of Ashpatara are as old as I am. As my doctor says, you see. Then the next thing, my doctors, my working hours are my bosses, my working director, and all that. Ndinova akutoma moderator ondokuti vatozoforswa kushanda ivo vakanoita vatomboshanda dzimwe 24 hours ka utozopinda kana 36 hours the bus and ipapo panenge pasina chaunenge wakutoita unenge watovapa autopilot. And the next thing ndeyekuti takanzi na 2014 doctors on call allowance iri kuwedzerwa kusvika pa $720. Hapana chakaitwa to this effect, which means 4 years chingonyepirwa mari iyoyo ichawedzerwa. Even unhappy doctor ka is a very disgruntled doctor, hapana chaanoshanda iye asina kana mari muhomwe. Tikatoti aiwa tingatowedzerwa mari dzedu in accordance with what you agreed to. Tikatozoorienda futi kuti staffing yachona not even doctors only manesi malebhu vanhu varikushanda kulebhu and vamwe vanhu in general varikushanda kuhealth staffing yacho hakusitokwana. Tikutongodawo kuti vawedzere mapost ekuti at least madistricts ane vanhu vashoma ivavo ka vakawana vanhu vakakwana vanombobatsirana hapana nejo kuti varefee nekuda kwechiremba vanetsa. And pano pampiro futi zvoda chibatsirana maworking hours ongona kutongozi chimboshanda shamwari but waiwo watoshanda kana 24 hours wotozowedzera mahours wakatonetsa. Tikatoti futi zvati kutoda totokuti mari yatikuwana allright ivo tikuwana mari isina kukwana ka but at least ngaimbomechawo maregional standard. And then the last point was that tikuda kuregrade to our correct salary grade kuitira kuti zvizivikana kuti kana ari junior doctor salary grade yake ndeiyi kana ari senior doctor salary grade yake ndeiyi because havana kutomboobserva izvozvo. Currently as we speak ka a senior is earning less than a junior which is not really acceptable, it's very unacceptable. Saka tavapa nyaya iyo ka tikatovaudza kuti kana mukasaaddressa nyaya idzodzo by the 5th of March, which is 21 days from that particular point in time when we ended the letter, to way back on industrial action. It's unfortunate because our autoborada agency concerning that issue, apparently official chakanyorwa. Of course, we always have a meeting here and there, but apparently official chakanyorwa. It's chakawahudza, chakawapangoya kareba, kuti at least watawre nesu, engage in dialogue. We decided kuti chitorinani kuti chitoera industrial action because that's the only language that the employer understands.
Saka zvipatara zvehurumende pari zvino zviri kutora varwere vanenge vakaita sei kana makanda mapadza pasi?
Zvati kuita izvezvi ndezvekuti vanhu vari critical ndo vanhu vari kuonekwa. That is unfortunate because it's very difficult to judge from a point iri kuri kuti uyu ari critical uyu haasi. And it's really very hard for the doctors to say tikuenda kubasa vamwe vasiri kuenda. Saka zvikutorema zvese izvozvo.
Ko vana mukoti manesi vari kuenda zvavo kumabasa here?
Manesi ese ari pabasa.
Saka muri kutarisira kusangana nehurumende riini kuti muedze kukurukura nyaya?
Kana hurumende yada kuti iyo yakuda kuzotaura nesu kuti tiwirirane tishandirane nayo zvenge zviri right. Because so far ka kubva patamba musi wa5 vanenge havasi kuratidza shungu kuda kuti vataure nesu.
Chii chamunofunga kuti chirikukonzera kuti hurumende isakasike kutora matanho kukugadzirisira yematambudziko nekuti unoona kuti every year mune muchingosangana nematambudziko iwayo?
Asi tinyatsonzwisisa because takabvira kare tichiramba tichingowanzwisisa paanongoti aiwa zvakamira kudai mari hakuna tikumboedza kuti tishandirane tinhurisane netreasury tiite sei takabvira kare tichivanzwisisa but tatozoona kuti tiri kutoitiswa.